mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 6 Nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mana nevatatu 43 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro, vamwe mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevatatu 963 vachibatwa nechirwere ichi.
Mitengo yekukwira zvayo, asi haichakwiri zvaiita gore rapera nguva imwe chete muna July. Zvaikwira ne837%, chireva kuti pagore iroro 2020 yakwira ne9 times.
Governor veReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mangulda nezuro vakaparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari pakati pegore, kana kuti midterm monetary policy statement.
Dai auditor general vapiwa basimba adenge ada public protector wek South Africa uya. Tinoona kuti public protector wek South Africa barecommendations ake anotoita kuti vamwe vanhu vange vachitodzikwa mabasa kana kusungwa kana kutoenda kujeri.
Vamwe vanoti auditor general anofanirwa kupiwa masimba ekusungisa avo vanoshandisa mari yehurumende nenzira dzisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana manomwe ane makumi mashanu nevana 3754, zvichitevera kufa kwevanhu makumi mana nevatatu 43 nezuro. Vanhu mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevatatu 963 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe ane makumi masere nemazana mashanu ane makumi mana neumwe 1,780,541. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri ane mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 920,554. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita chiuru chimwe chete chine zana nemakumi masere nevaviri 1,182. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mashanu ane makumi masere nevasere 588 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland and West ine vanhu mazana mana ane makumi maviri nevapfumbamwe 429 vakafa. Mashonaland and West ichiteverwavo neManicaland ine vanhu mazana matatu ane makumi matanhatu nevasere 368 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana negumi nezvina zvine mazana mana ane makumi masere nevapfumbamwe 114,489. Vapora munyika vachiita zviuru makumi masere nezvina zvine mazana masere ane makumi masere nevapfumbamwe 84,800. Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, nezuro vakaparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari pakati pegore kana kuti mid-term monetary policy statement vachivimbisa kuenderera mberi nekusadhinda mari zvinova zvakapa kuti hupfumi hwenyika hugwadame. Mabhanga akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund agara achinyunyuta kuti Zimbabwe inodhinda mari mukuita zvirongwa zvayo izvo zvinozopa kuti dhora remunyika rishaye simba uye kuti zvinhu zvidhure. Dingindira regwaro iri rakanangana nokudzikamisa mitengo kana kuti fostering price stability. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Gwaro raturwa nagavena Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. Mangudya, monetary policy. Igwaro rauya panguva yakanaka. Zimbabwe iri kukunda hondo yekudzikisa kukwira kwezvinhu. Ndinofunga takaona kuti muna July kunyanya, inflation ingadi kukwira kwemitengo kwanga kuri pa 56%. Zvichireva kuti mitengo iri kukwira zvayo, asi haichakwiri zvaiita gore rapera nguva imwe chete muna July. Zvaikwira ne 837%, zvichireva kuti pagore iroro 2020 yakwira ne 9 times tichienzanisa ne 2019. Zvino pari zvino tichienzanisa 2020 na 2021 muna July, zvanga zvakwira ne 1.5 times. Saka izvozvo tozvikudza. Saka tiri kuona kuti vamangudya vaisa hwaro mamezures monetary policy yavo yekuramba vakasunga mabhureki kuti mitengo idzikame igadzikane zvakanaka.
Zvii chaizvo zvavaita muzvinafundo Mugano muchipa muenzaniso wezvaparurwa?
Mapolisi avaisa mazhinji ndeyekuti kuprindwa kwemari kusawanda munyika. Yes, mari inodiwa, asi iri kuwedzerwa pakota nepakota. Inonga isina mari ine njodzi. Imari iri kukwira 20%, bato iri vaisa downwards, yanga iri pa 22%, 22.5% to be specific, asi vairidyusa kuti iende pa 20%. Zvinova zvakanaka nekuti mari ikawanda stereke munyika, vanhu vanowandirwa nemari vonotenga foreign currency kublack market. Saka pakumanaja money supply ipapo hatifani kurasika. Hatidi kuona Reserve Bank ichiprinda mari yakawanda, nekuti tinoiziva kuti nguva yavagono pavaiprinda mari yakawanda mitengo yaiita chimbwa mupengo kukwira. Chimwe chindai ndakatarisira mumandata policy ndechekuti pane dambudziko riri munyika rakanangana nekuti kuwanikwa kwemari pamusika weauction system yanga yachipiwa mari asi yaitora nguva.
Zvagadziriswa here zvinova mangucho?
Taona kuti mumandata policy governor central bank avaparura mapolisi mamajors mairi. Yekutanga ndeyekuti vawana mari from Afri Exim Bank $150 million, yatingati maletters of credits anobatsira kuti vanonga wana mari paauction system vashandise vakwanise kunga vachiita zvavanotenga kunze kwenyika pasina madelays. Pamwe ndaona futi kuti vati vachaenda kuhomwe hurumende, nekuti hurumende ine mari yainayo.
Iri kubva kupi?
Takaona mubudget raminister of finance kana nesekanganisa iri kuma $650 million yavakaona pahafu yegore. Imari yakagara. Saka vari kuti vari kutaura nehurumende kuti mari iyoyo ikwanise kupuwa makambani kuti pasaita backlog. Saka izvozvo zvinozokwanisa kubatsira kurwisa njodzi yekuti vanhu vasaenda kumusika mutema zvakanyanya. Nimwe changa chakukonzesa makambani kuti vaende kumusika mutema ndechekuti vakaenda kuauction system ikatora mavhiki kana mana vakaimirira mari iyoyo. Next time havachamiri, vava kuenda kumusika mutema kunotora mari.
Zvinozokonzera matambudziko akaita sei?
Zvoita kuti marates ekublack market arambe echitiza ekuofficial red market. Zvokuita mukana unhumbo yatingati arbitrage opportunities pachirungu. Mairi iwayo akakosha chaizvo ekudzikamisa red ekublack market. chimwe futi chiri kuzobatsira kuti rate yekublack market isanyanye kutiza inhau yekubata mari kutaura governor central bank kuti vachamira kuprinda mari yakawanda vachaprinda mari inonge ichidiwa muekonomy plus vakwidza futi yaitingati reserve requirement ratio kubva pa 2.5% kuenda pa 5%. Zvikureva kuti mabhengi haachafanirwi kunga echibudisa mari yese vosara vanapo 2.5%. Vanofanira kusara ne 5% yakabatwa necentral bank. Saka izvozvo inzira yekutora mari muekonomy kuti igare kucentral bank kuti isanyanya kuwanda kuenda mumarket. Nekuti ikawanda kuenda mumarket yakuita madambudziko ekuti yakuzokwidza mitengo nekuti mari dzakwire.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Ongororo yakaitwa naAuditor General Amai Mildred Chiri inotangidza pakatanga kuvharwa nyika nekuda kweCOVID-19 gore rapera kana kuti lockdown inoratidza kuti mari yaifanira kubatsira vanotambura nevaya vainge vabatwa neCOVID-19 yakabiwa kana kuti haina kushandiswa sezvainge zvakatarisirwa. Ruzhinji rovanhu runoda kuti hurumende itaure mazita evanhu vakatora mari iyi uye kuti vasungwe. Mugwaro ravo, Amai Chiri vanoti mari inodarika mamiriyoni makumi masere nemapfumbamwe yaifanira kubatsira vemabhizimisi madiki akavharwa nekuda kweCOVID-19, mhuri dzinotambura vakaremara vanorwara nevamwe kubva muna Chivabvu 2020 kusvika muna Zvita 2020 haina zvayakaita zvinoonekwa nekuti hapana humbowo hunoratidza kuti yakapihwa ani uye imwe yakapihwa kuvanhu vasingasivikanwe. Vamwe vanonzi vaiwana mari iyi kaviri kaviri. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti nyika yaneta neongororo dzinoitwa dzichiratidza kubiwa nekusashandiswa zvakanaka kwemari yehurumende asi pasina chinoitwa. VaRusike vati Auditor General anofanirwa kupiwa masimba ekusungisa avo vanoshandisa mari yehurumende nenzira dzisiri pamutemo sezvinoitwa kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa.
Gore negore tinoona Auditor General vachitsutsumwa nenhau yekushandiswa kwemari mumapazi ehurumende akasiyana-siyana. Iye zvino taona zvekare Auditor General vachiratidzawo zvekare kutsutsumwa nemashandisirwo akaitwa zvinhu zvakasiyana-siyana izvo zvaipihwa kuhurumende nemari zvekare maringe nekurwisana nechirwere cheCOVID-19.
Makatarisa zvose izvi VaRusike, chii chinonyanya kukunetsai?
Si chinhu chinoramba chichitindetsa ndechekuti Auditor General vanoratidza kuti havana masimba ekuona kuti vaya vanenge vasina kushandisa dzingave dziri mari kana midziyo yehurumende vamiswa pamberi pematare kana kuti vaonekwa vaine mhosva chiendeswa kumajeri. Zvinotiratidza kuti Auditor General vanofanirwa kunge vachipihwa masimba ekuita kuti vaya vanenge vaonekwa vasina kushandisa midziyo yehurumende kana kuti mari yehurumende nemazvo vange vachirangwa kunge vachiendeswa kunopika kana kumiswa pamberi pematare vachionekwa vaine mhosva vachirangwa. Asi sezvandamboreva kuti hatisati tamboona munhu mumwe chete akasungwa kana kudzingwa basa kada kuenda kunopika jere nekuda kweripoti yaAuditor General.
Chamunofunga kuti chinofanirwa kuitwa kugadzirisa izvi ndechipi?
Dai auditor general vapi wabasiba adege ada public protector of South Africa uya throughout out public protector of South Africa bari kobedeshed ake adotita kuti vamwe vanhu vage vachitodzikwa babasa kana kusugwa kana kutoenda kujeri. Maripotsa aya adogoperera kugotaurwa chete pasida action yaitwa adeta kuti vanhu vasave nekuvibisika nezvinenge zvataurwa izvozvo.
Varisike, munofunga kuti angapa auditor general masimba akadai ndiani?
Hadizivi kuti paramede here inokwanisa kupa auditor general masimba, kwete kuti vagohukura chete, asi vage vachiti kana vahukura vage vachikwanisa kuzoruba. Nokuti ibwa inogohukura chete kazhinji zhinji haisiriyo inoruba. Ibwa inoruba unotozogoona waruba tsapfu kuhukura isina kana kutombohukura. Saka isu tinenge tichikurudzira kuti dai auditor general vange vapiwa masimba ekuitira kuti zvavanenge vaona zvisina kufambiswa zvakanaka zviya, vacho vanenge vadobwa kana kuonekwa kuti havana kufambisa zvinhu zvingave midziyo kana mari yehurumende, vanhu ivavo vange vachirangwa, vanhu ivavo vange vachionekwa vachidzikwa mabasa, vanhu ivavo vange vachionekwa kana vachitoenda kunopika majeri, kwete kugoburitsa maripots chete ekungotaura asi pasina action yazoitika.
Mutungamiri wesangano recommunity working group on health vaItai Rusike vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti umwe kanzura weguta reBulawayo anoti kuiswa kwemauto muguta reBulawayo kuzobaya vanhu nhomba kuri kuvhundutsa vagari vazhinji vemuguta iri. Hurumende yakatuma mauto kuBulawayo kuti abatsire kubaya vanhu nhomba sechimwe chezvinhu zvinoitwa nemauto mukubatsira vanhu gore rega rega. Asi kanzura vewadhi 24 vaArnold Batirai Dube vebato reMDC Alliance vanoti mauto ane mbiri yokushungurudza vanhu muBulawayo, vachiti kutuma mauto kuzobaya vanhu nhomba kuri kuvhundutsa vagari vazhinji. Herald rinoti Zimbabwe ichatambira mishonga yekudhanga yeCOVID-19 yeJohnson and Johnson inoita mamiriyoni mashanu yakatsvakwa nesangano reAfrican Union, African Vaccine Acquisition Trust pamwe chete neUnited Nations International Children's Emergency Fund. Mwedzi wapera bazi rinopa mvumo yekushandiswa kwemishonga munyika re Medicines Control Authority of Zimbabwe rakabvumidza kushandiswa kwemushonga weJohnson and Johnson munyika. Newsday rinoti vamwe vanachiremba vanoshanda nezvipatara zvakazvimirira vari kubhadharisa mari yakawandisa kuvanhu vanoda kurapiwa COVID-19. NewZimbabwe.com rinoti mutevedzeri womutungamiri wenyika vanovezve gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vange vakaviga gwaro rakanyorwa naAuditor General iro rakabudisa uori nokubiwa kwemari yaifanirwa kushandiswa pavanhu mukurwisana nechirwere cheCOVID-19. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadi baba wande, makadini vahwande, zita ndine shepadhi kubva kuchiredzi. Tati tirakurudzira kuti vanhu vatsanyanya kudhakwa stereki maweekend muplastic view. Ndoo zviri kukonzeresa kuti varambe vakapisa mikuku muno. Tirikuchema nezvidhakwa, takatsvirwa futi. Weekend iyeyeyi takatsvirwa futi. Saka ndokumbirisa hama dzangu murege kunyanya kumwa doro zvakanyanya maweekend awa. Hey.
Murisei pastudio 7 apo vana mukomandano nokawanda nemukomanjonga akandimiri nevamwe vose unotipa nawo dzinofadza nawo dzechokwadi. Inewo ndomugari wekumwe nesi kumukurutenga muwadhi 13 nda kupinda murume ataura kuti anobva kumwe nezi kusara uroyo mapostori avo ndosaka vanga vakatendekwa kuungana vanhu vezi anopevu saka vachitaura zvisina nebasa vanhu tichitambura kudai takarima tikaindisa kotoni dzedu tisingapiwi mari tichikonzerwa neamunangagwa bvachoropa pakatungamira mugabe achinamboona zvakadero.
Makadini pastudio 7 apo muri sei muri sei apo nyaya dzekutengera nemota dzepora dzidzo ndo mbavha chaivo hazvibatsiri nenyika hazvina zvezvinotibatsira baizva komanaka nyika inoyo yazora chaivo ZANUPF yaodze nyika kubaapwanya aisadaro baarume wanga asadaro baana mwonzorapo hei iwe mwonzora yodzikama haufani kuda kutotinanganangana Nelson Chamisa because iwoo une pati yako iwo pati yako iyo nakukupe wako nana komiki ya nana mzuri takwa imwe yega ipo papa atiwe ipo bapo zuzongoti nero zipo si pana Chamisa ndo patiri zu. Tinomupedzera mwese nana idea pora dia kunyanya pora dai mutoramwe musatopinde mumaelection mushutaure zvepora but rudo mukwapaidze zvekuti pamaelection toa takaisa x pachaipo chaipo ana Nelson
ndini James Moyo kuno kuZambia ndoda kungotaura pana monzora kuti zvaari kudyidzana nevezano haasi kuone here kuti ari kuzvipinza ega mumurume meshumba anofunga kuti ari sefu dee kwakwanisika kuti takuite dialogue adzoke here mupati inova ndiyo pati yevanhu auya na purezidendi wevanhu anova ndiyo purezidendi Chamisa uko kwaari zvisingaoneke sezvakanaka nhasi asi asi vanhu havasi vanhu vekutamba navo vavo.
Studio 7 apo muri seisei vanamukoma Jonga vanamukoma Taronoka Wande kuno kuZimbabwe kwarwadza takuwadzwa mumarodhi hamusi kufambika masoja nemapurisa ukada kufamba unongobvukwa tsamba mari unenge uchida kubhadhara mari kuzione kufamba haa kwarwadza kubatsireiwo mukuru wedu ari kuti kuwadza muZimbabwe haa inini zvangu zita rangu handitaure zvangu bhozi vanozotiteverera asi tarwadziwa.
Mangwana nakanaka namukoma Jonga kandemii namukoma Tanoka Wande namukoma Blessing Zola namukoma Rejoto pastudio 7 vamwe vanisandoma masita aindi kukashamadzonge hurumende yava munangagwa iri kutotsaura zva 2023 kuti vanotowina mavhoti handisi kuoneswa vamunangagwa vakavimbisa vanhu vezimbabwe kuti vachagadzirisa zvinhu zvese zvekutambudza muzimbabwe asi kana vanchovagadzirisa munyika yezimbabwe hapana ikonomi yenyika yakadonha zvese hapana chavakagadziriswa munangagwa asi chatiri kungoona kungosunga vatsigiri vemdc alliance vemdc alliance ndizvo zvatiri kukuona ichozvo chete saka tinoti vamunangagwa 2023 kana mungawina mavhoti kana mukawina mavhoti ngechitsotsi vana vese kuti uzoratidzira kupinda mumugwagwa kana zvichinzi masoja achapera kuuraya vanhu vese vezimbabwe vachatiuraya mukati menyika yezimbabwe kuti zvamuri kutaura zva 2023 muchava muri pachigaro zvo handioneswi takuda kupinza vamwe pachigaro kwete muvokavazanopf tichataneta nezanopf ndatenda zvamwe nyepita ndiri kuno South Africa poloka ndatenda.
Makadii mukoma Tanonoka Wande tokutendai rambai muchitipa mukana wokuti tikwanise kutsiura vanhu ava ndinoda kubvunza inini kuti rudo rwavo nderwei rwekuda kubatsira munhu ari diaspora vachitadza kubatsira munhu wavagere naye munyika vanhu iko zvinozvi vari kushupika varimo mulockdown ndo njodzi huru yavainayo hapana ari kuvapa shuga hapana ari kuvapa sauti vakavharirwa mudzimba hapana ari kuvapa kana dhora rekuti vagaise chibage kuti vakwanise kuwana upfu wozotaura kuti iwo unoda kubatsira munhu ari diaspora kana ari panjodzi injodzi ipi inodarika vana varimo munyika izvozvo ngavarege kuda kutamba nevana vezimbabwe kuda kutamba nepfungwa dzevana vezimbabwe handi kana vafunga zvekuti rova voda kuti hanzive vanoda mazita edu kuti kana tayambuka kudzokera ikoko vapoti vachitibata 1-1 vachitiuraya 1-1 kwete ngavatange vagadzira chatakatiza ndo imwe njodzi hombe yekutangisisa ngavazive chatakatiza first ikoko vakagadzirisa ichocho todzoka maita basa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Pamire hurumende yeAmerica panyaya dzezvitendero. America yakazvipira kusimudzira nekuwedzera rukudzo kurusununguko rwezvitendero uye kutambirika kwazvo pasi rose. Hakusi kungotarisa chete kuti tiri vanani sezvizvarwa zveAmerica, asi kuti zvakakoshera America uye kukosha sechinangwa chemutemo wezvekudyidzana nedzimwe nyika. Vakadaro vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUS Agents for International Development, amai Samantha Power. Amai pava vakati, vanoziva kuti kana nyika dzakasimudzira rusununguko rwezvitendero nekuchengetedza zvitendero zvidiki, utongo hwejekerere hunogadzikana zvakanyanya, nharaunda dzinogona kubudirira zvakaenzana dzichisimukira, kodzero dzemadzimai nevanasikana dzichikwanisa kuchengetedzeka, uye pamusoro pezvo, upenyu hwevanhu vese huchiwandudzika. Amai pava vakati ongororo inoratidza kuti upfumi hwenyika kana kuti gross domestic product munyika dzine mitemo mishoma inobata zvitendero hunokura zvakapetwa ruviri zvichienzaniswa nenyika dzinodzvanyirira. Vakati pamusoro pezvo nyika dzinodzvanyirira zvitendero zvidiki kana kumbunyikidza mikana yekunamata yakasununguka dzinotarisana nekusagadzikana nekusawirirana zvakanyanya. Mashoko avo vakati kurambidza kusununguka kwezvitendero kunofambidzana nekusawirirana pamwe nemhirizhonga, uye nyika dzine hurumende dzine mitemo inoomesera vezvitendero dzine mikana yekusagadzikana zvakapetwa kaviri pane idzo dzisina mitemo yakaomarara. Wakati hongu zvazobuda pachena kuti kunze kwekunge vanhu vakasununguka kunamata zvichienderana nepfungwa dzavo, uye kusvika vanhu vezvitendero zvose vave nemukana wekuenda kunzvimbo dzinoyera dzavanonamatira, hapazombofi pakave nerunyararo rusingagumi. Vakati hazvishamise kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakajekesa kuti chinangwa chemutemo weAmerica wekudyidzana nedzimwe nyika ndechekukoshesa budiriro kuenzana nekuzvidzivirira nekugona kudyidzana nedzimwe nyika. Ndicho chikonzero, vakadaro amai Power, mukushanda pamwe nehofisi yeUSAID yeOffice of Faith-Based Enabled Partnerships, takazvipira kuisa nyanzvi mune zvebudiriro kuUSAID kuti dzipindure nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu, kushanda mukudzivirira kukuwadzwa kana kurwiswa kwevanhu, pamwe nekuchengetedza magariro uye kuchengetedza rusununguko rwezvitendero kuvanhu vose. Vakati kwagara kuine maonero akasiyana pakuendesa mberi rusununguko rwezvitendero pasi rose, asi pane kuwirirana pakucherechedza kuti zvakajeka zviri pachena uye panhongonya mukuunza kugadzikana nerunyararo mupasi rino ratinogovana tose. America, vakadaro amai Power, icharamba ichimirira rusununguko rwezvitendero pasi rose, ichiramba yakazvininipisa uye kutenda nerusununguko rwatinarwo kuno kumusha, tichinamata kuti kuburikidza nenyasha dzamwari neuchenjeri hwavo, tine udzamu hwekutsigira hunhu uye kuchengetedza rusununguko rwevanhu vakawanda pasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica munyaya dzezvitendero. Muchapiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mana nevatatu 43 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Gavana veReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudla, nezuro vakaparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari pakati pegore kana kuti mid-term monetary policy statement. Vamwe vanoti Auditor General anofanirwa kupiwa masimba ekusungisa avo vanoshandisa mari yehurumende nenzira dzisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.